Mudzidzi wepa University of Zimbabwe vaRomeo Msemburi nhasi vamiswa pamberi pedare vachipomerwa mhosva yekuita zvisina maturo kana kuti criminal nuisance mushure mekunzi vakakumbira pfuti dzehondo kuna baba ajukwa. Muchuchisi panyaya iyi vaMichael Reza vati vaMsemburi avo vane makore makumi maviri ekuberekwa uye vari zvakare mudzidzi wezvidzidzo zveupfumi paUniversity of Zimbabwe vakanyora tsambambozha kuna baba ajukwa vachiti vanoda pfuti dzekuti vagopinda mumigwagwa vachirwira utongi hwejekerere munyika. Mutongi wedare vavakai chikwekwe vati vaMsemburi avo vanga vakamirirwa navatonderai Bhatasara vadzoke kudare musi wa16 Chikunguru. Vachikwekwe vati nyaya yakatarisana navaMsemburi yakakura kwazvo nokudaro vati musungwa asvitse chikumbiro kudare repamusoro kana achida kutongwa achibva kumba kwake. VaMsemburi vave munhu wechitatu kuvharirwa mutirongo nenyaya yababa ajukwa zvichitevera kusungwa kwakaitwa vaKudzai nemukoma wavo Philip. Hurumende inoti vaEdmund Kudzai nemukoma wavo vaironga zvekupidigura hurumende vashandisa peji repadande mutande paFacebook rinozivikanwa nezita remadunhurirwa rekuti baba ajukwa. Hurumende inotiwo vaviri ava vakashambadzira mashoko anosvibisa zita rayo pamwe nekuzvidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Asi vaKudzai nemukoma wavo vari kuramba mhosva dzavari kupomerwa idzi. Zvichakadai, chikumbiro chavaEdmund Kudzai chekuti vatongo vachibva kumba kwavo chakatarisirwa kunzwi kwamangwana mudare repamusoro reHigh Court. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.